Vachitaura pakupetwa kwemusangano uyu wakatanga nechishanu mutungamiri wesangano reChristian Fellowship International, Pastor Hazel James, vakati vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu sezvo vanhu vanosvika makumi matatu vakakwanisa kuuya.
No, tisusu musangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru
vachitsinhira. Zvakataura mudzimai wavo, murume wapastor Hazel, baba James, vakati vanotsigira mabasa anoita mudzimai wavo neminamato. Uye zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumwewo zvikoshese kunamata.
Nzira yandingangopa ana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Saka kurudziro yandinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza, hazidi kuti tirasikirwe kutenda kwedu kunyange tiri munyika yevatorwa.
Gungano iri raisangova nekunamata chete. Vemuzinda weZimbabwe muAmerica vainge varipo pamusangano uyu vachibatsira vanhu kugadzirisa magwaro avo. Varwatirasa Matsika, mumwe weavo vange vakamirira muzinda weZimbabwe, vakati vakabatsira vanhu vane chitsama.
Tinofuma kuti vanhu vatabatsira vari kufara. Taona vanhu vakati kuti vanga vaine zvishuvo zvokuti dei varenyuwa mapasipoti avo ekuZimbabwe. Asi tabatsira vakawanda, vamwe vane vana vavo vachidiki vachiri kuZimbabwe, vasati vakwanisa kuapply mapasipoti vari vega. Saka vanenge vachida a legal guardian or a parent to sign section 5 tatakwanisa isizvo kuvabatsira vasaina mapepers acho. Saka zvotarisira kuti vana ivavo vachava nemabirth certificates avo variko kuZimbabwe, vachavazve nemapasipoti avo vari kuZimbabwe ikoko.
Kunyange hazvo gungano iri range risingaite zvematongerwo enyika, mamwe madzimai ainge akamirira sangano reUnited African National Council, UANC, yaimbotungamirwa nemuchakabvu Bishop Abel Muzorewa, vakakurudzira kuti vatendi vakoshese zvematongerwo enyika.
Restoration yenyika yokwe. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be sent by and just be complacent like this? This is what how we have to do.
Pamusangano uyu pange pane zvidzidzo zvakasiyana siyana zvaisanganisira zvekutanga mabhizimisi, izvo zvakakokerwa naReverend John Gumbo. Zvimwe zvirongwa zvakange zviri pamusangano uyu zvinosanganisira zvirongwa zvevechidiki. Pakaitwa ipo talent contest, apo vechidiki vairatidza zvavanogona munyaya dzezvezvipo zvavo zvakadai sekuimba nekutamba. Vamwewo vakange vaine mubvunzo yekuti vanorarama sei munyika ino yevatorwa. Vanoita zvemabhizimisi akanangana nezvizvarwa zveZimbabwe vakange varipo vachitengesa zvakadai sezvekudya zvinobva kumusha, uyezve nezvimwe zvakadai semalife policy, mbatya dzekupfeka nezvimwewo. Vamwe vatungamiri vemakereke vange vari pamusangano uyu vanosanganisira Dr. Abiot Moyo, Pastor Gwen Mugabe, Pastor Deo Gurajena, Pastor Peter Tembo, Elder Fortunate Hove Cooper naDr. Reverend Japhet Ndemera vakatanga sangano iri nevamwewo vane chisama. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri kuNew Jersey.